Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16 2018 makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakamira uchimhanya zvokuti unomboita kana 30 seconds satope waputira bhazi rose.
Vanhu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neNew West Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwa Brooklyn Express rabatira moto.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiriri wemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wekuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Zimbabwe Warriors yotamba neLiberia musi wesvondo mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwa Brooklyn nezuro usiku kuWest Nicholson kuGwanda mumugwagwa unoenda kuBedbridge. Kunyangwe hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi, mukuru wekambani yeBrooklyn Express vanxobile Ndovu vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. Vandlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti muchikairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai Nyaradzai Chivi vanobva kumberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakamira uchimhanya zvokuti unomboita kana 30 seconds satope waputira bhazi rose. Ndo zvinhu zvandakaonavo, vamwe ndikadobudawo napawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotsvira mubhazi. Panotadza kuti pakadhuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi, vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kumunhuhwi wakangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune traki revako. Vanhu vakangoti ano pamwe itraki rega tiri overtake, saka tiri overtake pano pamunona zvichiya zviri kungoramba zvii zvichikontinyu. Saka ava vanhu vakatoti ano madii kuti muchipaka timboona kuti chii chadi chaitika. Saka the moment yavaitika mabreki vachitoti ivo vari kupaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti kawani zvokuti kundomira kwakandiita bhazi. Bhazi rakatomira moto wazara mubhazi rose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Tine polisi weZimbabwe Republic Police tinoshungurudzika zvikuru netsaona iyi yakaitika yakashaika vanhu vanokwana 42 26 vachibva vakuvara. Tsaona iyi yakaitika musi wa15 November kuma 2300 hours along Blawai Beach Bridge Road pa 181 km neWest Nicholson Business Center. Mazita evakashaikira mutsaona iyi hatisati tanawo, uyezve tinoda kuti hama dzavo dzese dzinge dzazivi. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi, mota kana chii kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel diesel kana petrol kana vachityaira mumabhazi. Zvine njodzi dzakaitisi.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorova mune chidzidzo ichocho, asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi iro. Unonzi pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakaitika, asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi raari pamusoro pebhazi iroro kuti bhazi iroro ranga rakaongora zvakanyanya, zvekuti chero iye sinda iyoyo pamaanekatiseaanupisaaakuti bhazi iroro rinogona kunge raarisepisa resezvaro ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRusape yakauraya vanhu 50. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro, sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechigumi nemumwe. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Afrika izvirumure kubva mukurarama nerubatsiro rwenyika dzekumawirira. Mutungamiri weRwanda varivo zvakare sachigaro veAfrica Union vaPaul Kagame vanoti vari kutarisirawo kuzivisa musangano uyu zvavakawana kubva mutsvakurudzo yavakaita kwemakore maviri yekuti nyika dzemuAfrica dzingazvimiririra sei pamwe nekuchengetedza mari. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvakakoshera nyika kuti mutungamiri wenyika vapinde misangano yakadai, sezvo zvichiita kuti izwi reZimbabwe rinzwikwewo nedzimwe nyika.
Sekutanga, zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica. Zvakare zvinotiratidza kuti Zimbabwe ichiri kutedzera kugarisana nenyika dzimwe dzemuAfrica zvakanaka. Asi chikuru chatinozoona ipapo ndechekuti zvendo dzakadai dzemhando iyi dzakafanira kuti dziite kuti izvi redu rinzvike mune zvisungo dzatinoita nedzimwe nyika, zvakare zvichiita kuti Zimbabwe iwane mikana yemune zvemabhizimusi nekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nenzira inounza pfunditso.
Ko, musangano uyu watinonzwa kuti wakanangana nekuti vabude nezvisungo zvekuti Africa inge ichizvimirira isinganyanyotarisira kubva kune vanopa rubatsiro, mungaona zviri zvinhu zvinobudirira here izvi tichiona mamiriro akaita zvinhu muAfrica?
Dambudziko nderekuti nyika dzakawanda muAfrica dzinotaura kuti dzinoda rusununguko kubva kune awa imbotitonga kare, asi dambudziko riripo nderekuti nyika dzemuAfrica hadzisati dzawana kuzvitonga kuzere panhau yekuti nhau yezvepfuma yemuAfrica tichingoiona kuti ichingori nevapambepfumi nezvimwe zvaangodaro. Asi chinhu chatinotarisira kuti chinhu chakanaka kana nyika dzemuAfrica dzichisimukira kuti dzibetserane zvisingatswa gero betsero redzimwe nyika. Nekuti kazhinji kana muchibetserwa nedzimwe nyika, idzodzo nyika dzinobetsera dzinenge dzichida kugadzirisa politics dzavo kuti vangwari pamusoro pevanhu vemuAfrica.
Vanhu vanga vachimbochema chemawo munyika kuti mamiriro akaita zvino muupfumi hwenyika dai vanga vatumira kana gurukota.
Zvemakurukota tinozvinzwa kuti zvinogona kuitika, but pane atinoti zvoni isusu protocol kana uchienda kumisangano yakafanana neku-AU neku-United Nations kuti misangano panodiwa vatungamiri venyika kuti vave variwo vanenge vari ikoko.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vemasangano akazvimiririra vari kunyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda nemasangano avo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevatori venhau. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano weRedzim Rights vaOK Machisa vanoti hurumende iripo yatadza kugadzirisa kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti vanenge vachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitiwa nguva yamugabe zvinenge zvaakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment nyowani. Ngativei negovernment nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwakodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhavu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa usee kuti for instance mademonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isis we see those as indications ekuti operational space is still shrinking and also if you remember kuti my shootings that happened in Harare, those things are instill a fear in people. So zvinoita difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti uwandu hwevatori venhau vari kushungudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Visangano reSafeCast Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reSafeCast vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri yakafanana nenyika dzakaita seAngola, seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti iye zvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tiyetichiti pachine udzvanyiri, ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa masvondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsvairi mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka
vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi yakanangana nekupi isu hurumende iripo itsvai yesecond republic yakanangana nekutaura nevanhu nokuti vanoshandira vanhu naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii
asi masangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimbisa asi pasina chinozobuda ndakamirira studio 7 kwabulawayo ndini Gandri Maramba.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nevamwe vakuru mubazi ravo vari kubhinga uko vari kuda kuedza kuvhura masaisai ekuti vanhu vakwanise kutepenyura. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu aita hurukuro nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana.
Kuna maareas okunana bhinga vanobata maradio namatv kubva kuZambia nedzimwe nzvimbo vasingabate matv namaradio emunomo. Saka tiri kunokomishina matransmitters nokunotaura namadzimambo navamwe vese kuti tione kuti chii chimwe chatingavabatsira nacho. Saka patiri kuenda ipapo tukaenda netransmedia vanogadzira matransmitter, tukaenda newe BAZ Broadcasting Authority of Zimbabwe vanova vanolicensa mafrequency. Tiri kutarisira kuti masvondo namakore anonguva chinguva chinotevera tichange tichitanga macommunity radios. Saka kana bhinga is one of the areas yatiri kukonzera kuti kana tikatanga one of our community radios ikoko zvinofamba sei. Saka tiri kuenda inini ndinge ndiripo, minista vamai Mutsangwa anenge varipo, ZBC inenge iripo, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge iripo, Transmedia inenge iripo and so on. Tina mamwe maradio edu of tatichanopa madzimambo ikokoko. Takakoka chairman wekomiti yedu yemedia vanobva kudivi rinopikisa vaprince Sivanda, Prince Dweko Sivanda. I believe kuti vachange variko nedzimwe nguva. Tiri kuita izvi sehurumende, hazvisi kuitwa zvepolitics kana zvepasi. Ihurumende iri kudhiripa maproject to its people, ndo zvatinge tichaita. Tabva koko tichaenda tichaita bhinga, tichaita kama tv. Tozobvako todarika nekumatransmitter sedu ari kukenma kunana Lupane, tozosvika Burwayo. Saka tinangoti tiri kutowa Matabeleland North nekuti tange tibata neVictoria Falls ipapo neWange.
Saka munenge muchipa vanhu vemunharaunda iyi mukana wekuti vatange maradio station avai?
Hatisi kuti tiri kuti vatange maradio stations avo nokuti at the moment hatisati tava seminista satanyatsofunga kuti chatinoti community chii, but nyaya yekuti people vakaita sekubhinga kuti matonga, can we consider them a community? Yes, but is that the definition yatingashandisa kana tava kuchilicensa macommunity? Hatizivi, asi tichaenda kunoteerera matauriro avo namafungiro avanenge vachiitawo kuti isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvikadai zvikadai zvikadai, nokuti munew dispensation tinoti tinoteerera zvinotaura vanhu.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu muhurukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemusi wechitatu 21 mbuzi 2018 pa Crown Plaza Hotel Muharare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa neEuropean Union rinoti zvuru nezvuru zvevanhu zvinofa zvisina shumo muAfrica nekuda kwemishonga isiri yechokwadi kana mimwe nenge yakafanana neinofanira kurapa zvirwere. Vanhu vangangosvika gumi vaurayiwa, vamwe zviuru makumi masere vachibviswa pamisha yavo iri mumatunhu akadzikira mushure mekunge dutumupengo Cyclone Gaja rarova dunhu riri kumahombekombe kwekuchamhembe kweIndia. Vamwe veruzhinji kwamutoko mudunhu remashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto munambudzi gore rakapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wange wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe neZuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita sava Kingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti ayo apa dai zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation, zvisu chongo dzedu new dispensation haisati yano chiedza maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kuchanonyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano waNezuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi magango hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka ikinatozo kuti ine makumbo mangani sekuti mukatarisa kuti kana takakunuga kutoenda chinonzi network and then mukatarisa muchaona kuti ivo tiri vanhu vaya vari kuramba upenyu hwekunge tisiri muZimbabwe.
Vamapango mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiriita muno Zimbabwe hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new government, yawa Emerson Mnangagwa, ona ni zvandaita because people are suffering.
Amai Shalin Makomo vakati, hurumende yava Mnangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
So munharaunda yekwamutoko tokufara kwazvo nenew dispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwaakungataurika ibakuno kwakwakatonyangaridza kuti sodotaura zvakaipa pamusoro papurezidendi zvasingaitike baizvozvo. Iko zvotangotaura zvatoda kuona kuti bato ripi kana kuti bato ripi dai pamaelections akaona vakatotemana vakatogurana makumbo izvozvo. Vamwe vakatoitwa mashosirivha new dispensation yakatiitira zvakanaka pane zvakadodarova zvakaitika.
Mumwe womugare akapinda musangano uyu akatenda mauto navamunangagwa nezvakaita zvekupisa vamugabe pachigaro uye akati vana veZimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa zvaanokwanisa kuita ndechekupuratidza munagaro kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti aida chigaro changu. Mugabe aiona kunge nyika ino imbe yake. Izvo chokwadi first one chaiona kunge nyika ino imbe yake. Vati munangagwa vakakuziratidza kuti kana vakoni muZimbabwe. Une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neivhini munhu akausoro-soro yenyu zvakwauri iwewe kuti une kareji here yekugona kuramba.
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semuvavatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangusha.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepaMutoko Center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye, kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvino munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushaikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota. Panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitepfenyurawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya dzenjodzi mumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.
Ndanzwa merekurira
tesiya
pano watakunokushira
watakunokushiranu
watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira hazvitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pano
apana
kungomira mhere yamangwani munotifudzire nepanorwatamo munotifudzire kunenzira iyo
na ko kamboka wingi D na Oliver Mtukudzi pakati pekusuwa tiosvika kumagumo echirongwa chedu chanasi Sangana inesu zvakare mangwana apo patichakupai zvakare chimwe chirongwa. Anoku woneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 16 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ukufa abantu abangamachumi amane lambili engozini yebhasi elumathe umlilo ocatshangelwa ukuthi ubangelwe ukudubuka kwetanka legas ebelise bhasini. Umkhokheli wabandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uyaxolisa ngokuthuka abalandeli bakhe athe iziwula, kodwa bangamxolela na abalandeli bakhe.
Sizwile imiqondo kaChamisa, sizwile kumaphephandaba lakuma TV, kodwa abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohle ukuthi yini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi ijustice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka icommand ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo asebe ilahlekelwe.
Uhulumende waseSouth Africa utshela izizalwane zeZimbabwe ukuthi ziphuthumeziye lama-passports amatsha kuyalungisisa ama-permits. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ubhubhe abantu abafika amachumi amane emgwaqweni osuka kobulawayo usiya eBite Bridge ngemva kokuba ibhasi ebelubhekise eMusina ivela edolobheni leZwishavani ilumathe umlilo eWest Nicholson. Kucatshangelwa ukuthi ibhasi leli belithwele itanka lomoya wegasi yokupheka olumathe kwaqhamuka umlilo. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lalabo abakade begade libhasi ngabathenga impahla kule South Africa eMessina bezothengisa kuleli, njalo libhasi ethiwa Brooklyn belibathwala besuka edolobheni leZishabani liphinde liphenduke labo ngemva kokuba sebethenge impahla zabo. NgoLwesine libhasi isuka eZishabani ilubhekise eMessina yadlula eFlaposi leGwanda. Kuthe phakathi kwamabili yigqila umathe omlilo phambidlana kweWest Nicholson okungaba ngamakhilomitha angamachumi ayisithupha lapho usuka edolobheni leGwanda. Abantu abangamachumi amabili lasikhombisa basinde kulingozi bathwalelwa esibhedlela esikhulu seGwanda, kwathi abathathu abatheka kubi badluliselwa esibhedlela se-United Blue Hospitals e-UBH. Amapolisa akhiphe izidumbu zabantu abangamachumi amathathu lambili ebhasini, kodwa kucatshangelwa ukuthi abanye bathe baba ngumlotha. Iningi lalabo abathele ebhasini lizelele ngamathambo kuphela. Imbangelo yomlilo isacwayisiswa, kodwa kucatshangelwa ukuba kungabe kudubuke itanka legasi yokupheka ebeliphakathi kwebhasi. Umtshayeli walibhasi uMnumzana Ndabezinhle Leni Sikhosana ngomunye walabo abasinde kulingozi, njalo kuthi baqale bezwa umnuko ingathi ngamafutha epetulo andubana kulumathe umlilo.
Sesiphula off the road ukuthi sifine sitheke ukuthi ngabe kuyini. The time apply ama-brakes.
UNkosazana Simangaliso Ndlovu ngomunye walabo abagadele ibhasi esihlabani njalo kuthusile ngokuphuma ngefasteli kulibhasi.
Mina ngiphume ngewindi benhlesi phakathi laphakathi, so mina ngiphume ngewindi, so abaningi bayefile mbizi kukuma ngoba baphumile babe balutshane kakhulu. Kulo mama de ngihamba laye angimboni kuze kube nakhathesi, so ngicabangela ukuthi mhlawumbe utshele phakathi.
UNkosazana Siboniso Nyathi yena ogadelela ibhasi egwanda lomkakhe uthi bobabili basinde kulingozi ngoba bebehlezi phansi komnyango. UManyathi uthi iningi labantu lijele ebhasini.
Sesingakafiki emakhaya, besesibanye emakhaya, ngiqala ukubheka empepheni kwayo nathi hlezi sithinda. Ngase ngitshaya isivalo, ngishaya ngibona isivalo ngaphoqa ngabanye nami, ngase ngiqamukisa kathi abaningi bahleli ebhasini.
Umfundisi we-Methodist Church eshabani u-Reverend Lindsay Nleya ubehamba lomunye obaba olahlekelwe ngumkakhe lomntwana kulingozi njalo kuthi lingozi izwisa usizi.
Yasilusizi kakhulu, yinto ebuhlungu leyi ukuthi abantu kulahleka abantu abanenkangaka. Ayisiyonto elula. Ngilamalungu amabili, la malungu amabili ngama-members of one family, umama lomntwana. So ubaba wakhona ngilaye lapha kakwanisi lutho. So ukutshengisa ukuthi into ebuhlungu kakhulu ukuthi silahlekelwe ngendlela enje. So
omunye olahlekelwe ngumkakhe ngumnumzana Lazarus Piri owenkankezi eFlabusi njalo usondele kakhulu abacitsha umlilo ngokubhuza ukufika.
Okumele sisebenzise amasinyali sihlekile ukufika ngesikhathi. Mhlawumbe nxa singakhangela njengemota i-fire brigade ifike kathi 16 akuyemva kwe-5 hours to 6 hours khona ifika itisokusethumile. Akuncedi ukubana kade vele befuna imbangela ukubana khona unkosikazi akwanise ukuthi aphume ayebalekelise. Kuyadinga izinto ezingekho ezingakithi.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala kwelezansi emandebeleni umnumzana Pednico Ncube uveze ukudabuka ngale ngozi njalo ukuthi uhulumende uzancedisa izimuli ezilahlekelwe izihlobo kulingozi.
As government sivele siyaphathisana lezimuli, yinto eza kulokhuzwa ezalungiswa, but I cannot just determine ubani na kuyini ozakwenziwa, but I know very definitely the government will chip in.
Izihlobo zomnikazi webhasi le ezifike ezibhedlela zizobona abalimeleyo kazithandanga ukuxoxa le ntatheli zindaba zisithi zizakhipha umbiko ngemva kokucwayisisa imbangela yalingozi. Isikhulumeli samapholisi ezansi emandebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uyazise isihlobo ebezibuthene uthi amathambo lezidumbu ziza kuyahlolwa ngemitshini ye-forensics ukuze kwazakale ukuthi ngezabobani. Uzulu ocabangela ukuthi angaba lezihlobo ebezikula ibhasi ukhuthazwa ukuya esibhedlela esikhulu seGwanda. Ngimele iStudio 7 ngise-West Nicholson ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo lanxa amapholisa esithi abantu abafele engozini le bangama-42, inkampani ye-Brooklyn Express ithi bangama-31. Umqondisi wenkampani le umnumzana Nqobile Ndlovu wethule umbiko namhla ntambama esithi ulusizi kakhulu ngalingozi njalo uthumele amazwi enduduzo kumuli zabafi labalimeleyo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule amazwi enduduzo kumuli ezilahlekelweyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umongameli Emerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise Ethiopia lamuhla emhlanganweni wenkokheli zamazwe akuzwekazi le-Africa we-11th Extraordinary Session of the Assembly of the African Union ozaqhutshwa kuyonale impela viki. Ukukhangelelwe ukuthi umgcini sihlalo we-African Union, umnumzana Paul Kagame weRwanda, uzakwethula izinqumo afisa zamukelwe ngamanye amazwe isihlalo lesi singathathwa ngumongameli Abdel Fattah al-Sisi oyigibhide ngomnyaka ozayo. Sixoxele umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecubungula izombusazwe ukuze sihlaziye lolu daba.
Uchamisa obezethulela intatheli izindaba umbono wakhe ngokubizwa kwakhe ukuyafakaza ekomishini ecwayisa ngodlakela olwenzakala eHarare wafa abantu abayisithupha lapho athiwe khona abatshengiselayo ekhuluma esigodlweni sebandla le-MDC eHarare. Exolisa uChamisa uthe ubengajonganga ukuthethisa abasekeli bakhe loba ngubani owatshengisela mhlaka 1 Ngcwabakazi njengoba lokhe kulilungelo lomuntu wonke elizweni ofuna ukutshengisela. Kodwa ingcwethi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva ekhuluma le-Studio 7 uthe amazwi kaChamisa avezwa ukungabi losizi kulabo abalahlekelwe izimpilo zabo ezandleni zebutho.
Inkulumo zikaChamisa zitshengisa ukuthi kasomkhokheli olesineke labantu laba abathi kulahlekelwa izimpilo zabo. Njalo simbona engumuntu ongalanembeza ekuthini abantu abanye bakhalela izihlobo zabo. Kodwa yena uthi abantu labo bayizukula.
Kodwa umunye okhulume le-Studio 7, umnumzana Mthulisi Ncube oyisakhamuzi seHarare uthe uChamisa engabe ekhulume lawa mazwi engumuntu obezama ukuzihlambulula kusehlakalo sika-1 Ngcwabakazi ngoba ezebhekane le nkinga yokuthi engabotshwa.
UChamisa kumele limzwisise ukuthi amazwi awatshileyo izolo lana uwatsho ngenhliziyo lana engahlalisekanga ngomuntu olesikhathi ehlukuluzwa ngamapholisa kahulumende, njalo siyananzelela ukuthi kathesi sebesithi nguye wabangela lolu udlakela. Kungabe kuyindlela kade bezama ukuthi laye asihlamvulule kuyo.
Kodwa abanye bathe kuyadanisa ukuthi uZulu ukhanya sephatheka inkulumo kaChamisa ekhohlwa udaba oluyilo olumele lugcwayisiswe olokulawa kwabantu lokuthi kanti vele ngubani owapha imvumo yokudubula abantu. Umnumzana Ntokozo Mabhena okhulume le-Studio 7 uthe sokusobala ukuthi ibandla le-ZANU-PF selithethe lesi sehlakalo lasithuthukisa njengendlela yokukhohlisa uZulu ukuthi owathuma amasosha ezobulala abantu ngubani.
Abantu sebefuna ukuphambuka indlela bekhohlwa ukuthi yikwini okubalulekileyo. Okubalulekileyo ukuthi i-justice yenzakale eZimbabwe. Abantu kumele bazi ukuthi ngobani ababuleleyo, ngubani wafaka i-command ukuthi bekubulawa abantu bona labo, njalo kuzayenziwani ebantwini bona labo.
Kunjalo nje isikhulumeli sekomishini yona le ecwayisa ngodlakela luka-1 Ngcwabakazi umnumzana John Masuku uthe ukubizwa kukamnumzana Chamisa ukuthi azofakaza akusikho kuthatha icele, kodwa isigaba sokuthi laye uChamisa azofakaza. Njalo ikomishini isazonxusa wonke umuntu ufaneleyo ukuthi azofakaza esigabeni esiphambili.
Okuqakathekileyo ukuthi lapha okwalesi sikhathi ikomishini ubonile ukuthi kufanele ukuthi ibize umnumzana Chamisa, ngakho-ke ikhangele uqondane lomnumzana Chamisa. Nxa kuzakuba nalokhu okuyabe kufuna umongameli iza kubona njalo ngenye indlela.
Umnumzana Chamisa yena wembe phansi etshela intatha ezindaba izolo ukuthi vele akasoza efakaza phambili kwekomishini le nxa umongameli Emmerson Mnangagwa labasekeli bakhe umnumzana Constantine Chiwenga loKembo Mahadi labo benganxiswanga. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Sibonge uGibson Bhebhe obesethulela udaba lapho umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa exolise ngokuthi ngokuthuka abalandeli bakhe athe yiziwula. Kathesi ke sesizalithulela udaba olwe Ethiopia lapho umongameli Emmerson Mnangagwa alubhekise khona sile ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Richard Mahomva.
Nxa sikhangela ukuthi inhlanganiso ezinjengeSADC ezifanana le-AU labo-United Nations, imithetho lezinqumo eziyenziwayo ziyenzwa ngenxa yokuthi amazwe wonke akhonapho abe evumile ukuthi ulutho lube khona. Yikho-ke ukuba khona esihlalweni esingaphezulu kwe-Egypt kumbe kungabi khona kwe-Egypt kusihlalo sokukhokhela, amboni kuyinto engayenza ukuthi izifiso zezwekazi le-Afrika zingagcwaliseki kumbe ukuthi okunye kungaqhutshekelwa phambili ongabe kufiswa ngamanye amazwe.
Ukuba khona kukamongameli Mnangagwa kulo mhlangano ukuqhakathekile yini sibona ukuthi lizwalela imali kumbe kufanele abe khona
okufuze sikunanzelele ukuthi omongameli Mnangagwa sasemutsha ekubuseni njalo kuqhakathekile ukuthi bexhumana labanye bakhe yinto yokuqala okwesibili kuqhakathekile ukuthi nxa kusenza izinqumo eziphathelane lelizwe kulokho esikuthi thina ku-international relations kuvamile ukuthi abakhokheli yibo abasekela izinqumo eziyabe zethulwe kumhlangano le yamazwe emqoka efana naleyo we-AU yikho ke indaba yemali sesingayikhuluma ukuthi akunamali ezilizweni kodwa angiboni mina ukuthi imali yohambo lulodwa lungayenza ukuthi lungasiza ukuqeda inhlupho ezibhekane nelizwe kathesi yikho ke ambona ukuthi into esesingathi siyenze ngasibabazi kakhulu
enye yendikimba yalomhlangano ukuthi amazwe akuzwekazi le-Africa engabambeleli kakhulu emalini yokuphiwa yama-donors ubonele Africa lizimela yini kumnyaka ezayo
abokhulumende base-Africa kufuze bebe sebesekuzinga lokuthi bayenelisa ukuthi inhlelo ze-African Union bebe yibo abaletha indleko zangkhona kulokumelela ukuthi amanye amazwe ebeqhubeka encedisa babe kwenza lokhu ukuthi bebe nendleko njalo nokuqhubeka bethola ixesha lokuthi beyenze i-trade ngendlela engasukumisi i-Africa China yancedisa ukuyakha i-building ye-AU ngaphandle kwakho lokhu kwamayakazi lapha iChina encedisa khona siyabona ukuthi abantu basuka behuqulizele umkhonomi wabo nento ezifana nazo nalezo
lo umnumzana Richard Mahomva ingcwethi ecobongela ezombusazwe sixoxela eseHarare
okay
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa selixwayise izizalwane zeZimbabwe ezedlula inkulungwane ezafaka izicelo zencwadi zokuhlala eSouth Africa ngokusemthethweni ezithiwa Zimbabwe Exemption Permit besebenzisa amapasipoti asephelelwe yisikhathi ukuthi balethe amatsha kungakedluli umhla ka-15 kumpalakazi wona lo mnyaka ngoba bengihluleka lokho ngeke baphinde bazithole lezi ncwadi. Benedictine Nhlapho usiphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni ethulelwa bezindaba lolugatsha luthi kulezizalwane zeZimbabwe eziphose zifike inkulungwane ezimbili 1932 ezafaka izicelo zamaphemithi besebenzisa amapasipoti asephelelwe isikhathi. Lolugatsha luthi imizamo yokuthintana labeZimbabwe laba ukuthi baletha amapasipoti amatsha okuzafakwa kiwo amaphemithi abo yonke itshaya etsheni. Lolugatsha luthi amagama alaba azafakwa ekhasini lebulenjini le-VFS ukuze nxa umusa usuvaliwe kungabi khona okhala ngomunye. Umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabuto Mabena ongomunye wabasebenza katalala ukuze amaphemithi la atholakale ukhuthaza abeZimbabwe laba ukuthi batshelane ngalolu daba ukuze kungabi khona ovalelwa phandle kwalo hlelo.
Lokho kutsho ukuthi abantu lamaviki amabili kumbe amathathu ukuthi bahambise ama-passport abo amatsha ema-ofisini awe-VFS. Thina ke njengeZimbabwe South Africa siyanxusa ke wonke umuntu owa-applya i-permit esebenza i-passport endala ukuthi ahambe masinyane ayefaka i-passport yakhe entsha.
Phakathi kwabafaka izicelo abaphose bafike izinkulungwane ezingamakhulu amabili 180,188 lolugatsha luthi seluqedile ukuhluza izicelo ezingu 178,172. Iningi lalamaphemithi abanini bawo sebawathethe kanti amanye asabalindile e-VFS bese kusiba namanye asaqediswa iziphathamandla zalolugatsha lawo okhangelela ukuthi athunyelwe e-VFS kungekudala. Lolugatsha luthi luzabe seluqedile ukulungisa amaphemithi la mhlaka 30 Lwezi 2018. umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa, Peace and Democracy Project, umnumzana Gilbert Moyo, ukuthi bakhathazeke kakhulu ngokuthi la mapemiti sekuthethe umnyaka ukuthi aphume, kanti ukuphuza kwawo lokhu sekuthwalise nzima abanini bawo.
Abanye bamiswe imisebenzi, abanye amabhenki ayavala amakhawunti abo ngendaba yokuthi amapemiti akaphumi. So siyathemba ukuthi yonke into izohamba kahle, kodwa silokungabaza, silokwesaba, silokwethuka, ngoba asazi ukuthi yini ebenze bathatha isikhathi eside kangaka.
Amapemiti la abeqhubeka elokhu evuselelwa kusukela ngo-2010 asencede kakhulu izalwane zeZimbabwe ebeziphila lokusebenza nzima ngenxa yokuba selizweni ngokungekho emthethweni. Malitulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiuBenedict Nhlapo.
Live talk lamhlanje sixoxa ngokwanda kwengozi zisemgwaqo phambilini kwekhefu lekhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umahluli wedale lomthethandaba weMelika usenqume ukuba isigodlo sikamongameli weMelika umnumzana Donald Trump iWhite House kumele sibuyisele incwadi zokusebenzela kulesi sigodlo kuntatheli izindaba yomsakazo weCNN. uJim Acosta wathathelwa lezi ncwadi ngemva kokubuzisisa uTrump imbuzo eyamgcunulayo. Umlilo omkhulu okungakaze ubonakale edolobheni leCalifornia kweleMelika usubulele abantu abangamachumi ayisithupha lantathu, 63 wathi abangamakhulu ayisithupha 600 abaziwa ukuthi bangaphi. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi bazimisele ukuphindisela ukunqotshwa abakwenziwe leqembu leBulawayo Chiefs kuhlandla lakuqala elemidlalo yesigaba sePremier Soccer League. Intatheli izindaba yitheze emidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ndlovu utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyazi ukuba iqembu lakhe lingagxoka ikhazi lebhanana nxa lingayekethisa ukubopha ziqini emdlalweni walo leli eBulawayo Chiefs ozaqhutshelwa enkundleni ePapa Fields ngensonto yemini. Iqembu leChiefs litshayele iHighlanders nge-1 kanyayo emdlalweni ohlandela kuqala elemidlalo yalo nyaka, njalo lenelisiwe ukunqoba iningi lamaqembu amakhulu adlala kusigaba seCasilaka Premier Soccer League. Kodwa uMatinda uthi ongamelanga ngabakuvumeli ukuba libatshayele ize libaphinde umphehlo.
But we still want to fight. So we call us in a we'll do a back to back. That is the last call of so it's gonna it's revenge land.
Iqembu leChiefs kumele lithole imiklomelo emibili kumidlalo emibili eliselelayo ukuze libe liqiniso lokuthi lizakwala lokhu lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo, njengoba lisasengozini yokugunyulwa nxa lingehluleka ukunqoba kuthi iqembu lenithuthe elihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni linqobe kuyalo imidlalo emibili eliselelayo. Iqembu leChiefs lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba mnambili kuthi elenithuthe lilemiklomelo ngamashumi amathathu lantathu. Imidlalo yeviki lamashumi amathathu lantathu iqala kusasa lapho intshantshu zalonyaka iqembu le-FC Platinum elizemukela khona iqembu le-Ngezi Platinum Stars enkundleni yeMandava. Njalo inhlanganiso ye-PSL ikhangelele ukuba yikho lapho ezahle iphe khona iqembu le-FC Platinum isicoco seligi. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu le-Herentals lizadlala lele-Chickenin ngase-National Sports Stadium. Iqembu leBulawayo City lizadlala lele-Cape United ngase-Papa Fields kuthi iqembu le-Harare City lizadlala lele-ZPC Kariba ngase-Rufaro. Ngensonto iqembu leDynamos lizemukela eLomthare City ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadlala leNicroot ngaseKibo. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leShapane Mine ngaseNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leChapungu lizadlala leLeyada ngaseAscott. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday lamuhla silomhlabeleli weZimbabwe uSimba Rashe Charanda ocula ingoma ze-Afro Soul Reggae ese-South Africa. Asizweni xoxa lomsakazi weStudio 7 we-Ezra Chisa Slanda.
Ini abaculayo abeZimbabwe sebetula bengaphandle kwelizwe besuka eZimbabwe ukuyahlala ngaphandle bezama ukudinga ukuphila. Namhlanje sivakatshele khona ngale ngaseMzantsi Afrika lapho kulo Simba City.
Hello kuzalwa nguSimba Rashe Charandura. Ngizalelwe kwaBulawayo esizinda esengikhulele khona. Ngifunde isikolo eHlathi Secondary School, ngaqedisa eFounders High School, naye college eZim College. I think ni influence ngabantu ebemphila nabo njengomama, umama ubecula nje ecaweni and bekuyisipho sami and I ngisilandele ngenhliziyo yami yonke from ngiyingane encane. And then maybe ngikhule ngilalela abantu abanjengo Oliver Mtukudzi, Thomas Mapfumo, Bob Marley, Peter Tosh, influence from the music yasekhaya.
Pete uSimba C ijaha labo ntuthuzajuni ngakobulawayo hlangana naye lapha ke eMzantsi Afrika. Kunedlaladi lakhe alikhiphileyo lonyaka ngoJune lithiwani.
Then i-album yami ibizwa ngokuthiwa i-Changing Chords. Ine 14 tracks ngifeaturisha ama artist amaningi like Ojohn Dellinger, iproduce ngupapi Nsenga, Alastair Mshoriwa who has produced a number of hit songs ekhaya.
Ukanya ke uyathandeka uSimba C sikuhlelo labantu waza was a Friday yena usebenze labantu abaningi okwamagama.
Ngingadlala lo Yvonne Chaka Chaka who is also a mentor yami. Ngidlale labo Vusinova ku Evening of Love earlier this year Eastern Arena ePitori. Vusinova, Kelly Khumalo, Ntando, Something Soweto. You have to all as well that are about influence in music yami as we speak. Within those years, sengihambe places like Germany, Italy, Netherlands, Spain, touring. Ngihamba ngicula zonke lezi ndawo around Europe, the Schengen area.
Ungakathi Bhethe weSimba C, i-album yakho le itholakala ngaphi nxa kungabantu abafuna ukusekela ngokuthenga umculo wakho?
So yona i-album itholakala right now in stores in South Africa. And online you get it on iTunes, Spotify, Amazon, Tidal, Google Play Store, Shazam, Deezer, it's available. Laba bafuna amakopi bengekho lapha eGoli, bengakwazi ukuthi beyi-order through website yethu which is www.simbaci.co.za.
Awuzwa-ke yizwi ingoma zikaSimba C muyembe silaye kuhlelo lwabantu uhlelo woza woza Friday kwingena nje ukhona ngale ngaseMzantsi Afrika. Seyivala ke kuleli viki sithi balaleli hlalani khona izinhlelo zenu emsakazweni wenu weStudio 7 igama lamangeza Chita Sibanda lisale. No more pain in my life, yeah. This is super doubty. I ain't needing no big love no more. Baby girl, know that I ain't coming back to you again. I've been warned, I've been told so many times.
Lowo ke ngumculo kaSimba C uSimba Rashe Chavandura siwethulelwe obexoxa ke lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisa Sibanda silethemba liukholisile uzwa uphoma ngapha emsakazweni weStudio 7 olivalelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhona apha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.